manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechina chivabvu 12/2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Tichaisa nerumwe rutivi tinoona kuti gavhumendi iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika. Nokuti isusu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscourage mitengo yematiriteni.
Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita sedairy board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi.
Tamuka makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuhare tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko.
Nhengo yeZANU-P F waSibeti Musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhi reZANU-P F mushure mekutiwo mutungamiri wepato iri vaEmerson Munangagwa vakatora chigaro zvisiri pamutemo vomiswa pamberi pedare. Bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwamutasa kumanikaland. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Matanho ekudzikamisa upfumi akatorwa nehurumende svondo rino atanga kuvhiringa mashandiro emamwe makambani uye mamwe akaita sedairy board azivisa kuti ambomira kupa vanhu gohwo pamari dzavakasima mukambani iyi. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Makambani akawanda munyika atanga kutora matanho ekuzvichengetedza kubva kumatanho akatorwa nehurumende anonzi ndeyekudzikamisa upfumi, asi nyanzvi dzichiti matanho aya ari kutovhiringidza zvino. Muchiziviso chayo kumusika weZimbabwe Stock Exchange, dairy board iyo yange yakaronga kupa gohwo kana kuti dividend kuvanhu kana makambani akasima mari dzavo mukambani iyi kutanga mangwana, yazivisa kuti yambomira kuita izvi nekuda kwemutemo wakadzikwa nehurumende svondo rino. Board rekambani iyi rati raona zvakakodzera kumbomira kubhadhara gohwo kuvanhu vakasima mari dzavo mukambani iyi senzira yekuchengetedza mari yekuti kambani irambe ichiita basa. Kambani inotenga shuga yetonga Tulet yazivisawo kuti yambomira kubhadhara varimi mari shuga yavo isati yatengeswa kana kuti advance payment pachirungu, zvichitevera matanho akatorwa nehurumende. Muchiziviso kuvarimi nhasi, mumwe mukuru wekambani vaJames Bowmaker vati mari dzavaishandisa kubhadhara varimi dzaibva kuzvikwereti uye kumiswa kukwereta kwavakaitwa nehurumende pavasiya vasina rimwe zano kunze kwekumira kubhadhara varimi. Zvinhu zvinonziwo hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe Stock Exchange, uye zvinonzi kubvira paturwa matanho aya nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa zvinhu hazvisi kufamba zvakanaka mumakambani akawanda. Vakudzigerede vanoti zvinhu zvaita manyama amire nerongo uye nezuro chaiko vakarasikirwa nezvikamu gumi nezviviri kubva muzana pamari yavakasima mumakambani ari paZSE.
Izvi kureva kuti vanhu vakawanda vaita yatingoti wait and see approach. Vanhu havasi kuda kutenga, havasi kuda kutengesa, vangomira. Asi tikuona kuti izvozvozvo zvazvaaffecta mastocks edu isusu vakainvesta. Ndatoona kuti value yangu yadzikira chaizvo chaizvo.
Hatina kukwanisa kunzwa kubva kumukuru weZSE vaJustin Bwoni sezvo vange vasiri kudayira nharembozha yavo. Zvichakadai, kambani yekuSouth Africa yeGCR inoti njodzi yokuita bhizimisi nemabhanga muZimbabwe yawedzera kubva pachikamu chimwe chete kusvika pachikamu 0.75 nekuda kwematano akatorwa nehurumende. Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vaudze Studio 7 kuti zvave kuitwa nemakambani ndozvinoitika kana hurumende ichigadzira matano isina kugara pasi nemakambani, vashandi nevanhu vakasiyana siyana. Vati zvakakosha kuti hurumende iremekedze magungano akaita setripartite negotiating forum, avo vati anofanira kugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika. TNF igungano rinosanganisira hurumende, mabhizimisi, vashandi nevashandirwi, rakaumbwa kuti rizeye nekugadzirisa zvinenge zvichinetsa munyika.
Hurumende haitrust business, business haitrust hurumende, vashandi haitrust. Zvinoreva kuti nyika haifambi kana pasina kubatana, pasina maonera pamwe, tisingaiti zvinhu zvedu pamwe chete tichionesana. Zvinoreva kuti uyo anongomhanyawo achitabarira mhanya akananga kwaananga, uyo achimhanyawo barira mhanya achienda kwaanoita kwaanenge achienda, zvongo yongoemawira mombe, hapana chinobuda kana zvakadaro.
Nyanzvi munyaya dzeupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba manyanya vatiwo kana hurumende ikasadzora tsvimbo panyaya iyi, vanhu nemakambani akawanda vachabvisa mari yavo munyika vachinoisima kunze kune dzimwe nyika.
Tichitarisa nerumwe rutivi tinoona kuti gavhumendi iri kuto iri kutokonzeresa kuti mari ibude kubva munyika ichienda kune dzimwe nyika, nokuti isisu tese hurumende tiri kuisa mamezures ari kudiscouraja payment yemadividends. Izvozvo zvichizokonzeresa papa mberi apa kuti mashareholders atange kutora mari dzavo vachiendesa even outside the country.
Vatiwo havaoni vekunze vachiuya kuzosima mari munyika iyo vasingazive kuti remangwana rinenge rakamira sei. Mapato anopikisa vemabhizimisi pamwe neveruzhinji vari kuchema kuti matanho ava munangagwa anonzi Measures to Restore Confidence, Preserve Value and Restore Macroeconomic Stability ari kutovaomesera zvakanyanya pachinambo chekugadzirisa zvinhu. Vamunangagwa vakatora matanho aya vachiti pane nhunzvatunzva dzaironga kubvisa hurumende yavo pachigaro dzichishandisa vemabhizimisi. Hurumende inoti matanho aya achabviswa kana zvinhu zvichinge zvagadzikana, asi haina kutaura kuti inotarisira kuti izvi zvichaitika rini. Gavhuna weRBZ vaJohn Manguja vakaudza nepfenyuro yeZBC kuti matano aya anorwadza asi zvakakosha kuatora, vachiti zvichaitwa kwenguva pfupi. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Manguja.
Nengwe zanopiefu asibethe musengezi vakasungwa vachipomerwa mhosva yekunyoresa kero isiri iyo pakadhire zanopiefu vamiswa pamberi pedare muHarare nhasi. Vamusengezi vakaendesawo vakuru vebato iri kumatare edzimhosva vachiti mutungamiri webato vaEmerson Munangagwa havana kutora chigaro pachitevedzerwa mutemo webato pakabviswa pachigaro nemauto mushakabvu vaRobert Mugabe. Asi munyori wezvemutemo muzanopiefu vaPaul Mangwana vakaudza Studio 7 nezuro kuti vamunangagwa vakatora masimba zviri pamutemo. Vamwe vebato rezanupf vanotiwo vamusengezi havasi nhengo yebato iri. Vamusengezi vanoti nhengo yakakwana. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta ravamusengezi vaXobani Stole.
Tamuka makuseni nhasi tichigadzirira kuenda kuHarare, tikazonzwa kuchinzi mapurisa aenda naye kubva kwake tikazotevera. Vakasvika vakatora madetails emukadzi nevana ikoko. Vakazviita izvozvo tisati tasvika, tikazosangana navo nzira. Asi vanga vafona ivo mapurisa vachiti tinosangana kukoti, tamukira kukoti ivo vakazomhanyira uko tisingazivi. But zvisinei tikazoenda kukoti kwacho, there were so many delays kuti titange kwanga kune basa rakawandisa chaizvo. Tikatanga na2 patakatanga na2 tichitaura nenyaya yebei, zvazoitika ndezvokuti purisa arive ndiye investigating officer yatora stand achitaura mareasons why bail should not be granted.
Anga achiti kudii chaizvo?
Mareasons ake ndokuti Musengezi vakamutsvaga kunzvimbo dzakawandawanda chaizvo vachimushaya. Adresi iyoyo yavakazoenda nhasi vanga tingaioni, nekuti yasaini yaso business interest in South Africa. Saka akapiwa bheli ari munhu anonyangatika, singauye kudai. Nyaya yacho iri kuenderera mberi mangwana.
nato.
Saka nyaya vanga vachimisirwa mudare apa nhasi ndeye kuti kudii chaizvo?
Ntsengezi akaita nhengo yezanupiefu kuri izvo sezvo angari munhu asingagari kunzvimbo idzodzo dzokutaura. Saka ndonyaya yatiikuda ndonyaya chaiyokuti akaita nhengo yezanupiefu zvisiri izvo. Iri iyo nyaya iri kuhigh court pacivil case yamutsengezi versus the president of zanupiefu and four others.
Saka ima hamuna kupuwa mukana wekuti mupewo divi renyu apa nhasi?
Nhasi hatina kuwana mukana wacho, tichazoupiwa mangwana.
Gweta ravamutsengezi vaNgobani Sithole vari paRunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Bazi rezveutano rinoti kwafa vana vanosvika gumi nevanomwe pari zvino nechirwere chegwirikwiti kwaMutasa kuManicaland. Mashoko aya akaburitswa mumashoko kuvatori venhau neSrom. Vamwe vana makumi masere nevaviri vanonzi vainge vachiri muchipatara. Zvinonzi pavana vakabatwa nechirwere ichi vose vapfumbamwe vavo ndo vakabayiwa nhomba yekudzivirira gwirikwiti. Hurumende inoti yatoparura chirongwa chekubaya vana vose mudunhu iri nhomba iyi kubva pamwedzi mitanhatu. Mutevedzeri wegurukota rezveutano Dr. John Mangwiro vakurudzira vabereki kuti vabayise vana nhomba vachiti gwirikwiti handi chirwere chitsva munyika. Mukuziya nezvenyaya iyi Ivan Zininga weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzeutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano reDoctors Without Borders vari kuSouth Africa muzvare Rosemary Maravanyika kuti tinzwewo mafungiro avo.
Gwirikwiti chirwere chinobatwa nevana kazhinji nevamwewo vanhu vakuru kana vasina kukwanisa kuribata vachiri vana rino vanokwanisa kuzoribata mukati mekurara muupenyu hwavo. Saka gwirikwiti iri rinokonzerwa nedamba kana kuti virus rinobata vana sezvandamboreva nevamwe vanhu vakuru. Asi kana vana vachizvarwa pavanozvarwa pavanosvika pa9 months vanobayiwa kuzvienderana nekuti vana vari kunyika ipi, vamwe vobayiwa zvepa12 months zvokazhinji zvomira zvakadaro. Kana rabata mwana kazhinji tikaitsiririkere tiri kuvana vaduku vanokwanisa kupiwa mubhedha muchipatara kwatinoti kuadmitwa. Kana vaadmitwa imomo vachange vachipiwa mishonga inenge ichiburikidza nemadhiripi akasiyana-siyana. Kazhinji kacho nekuti adzise temperature, vamwe vanokwanisa kunge vachipiwa mishonga malosheni yokuzora. Vamwe vana kana temperature iri nani iri yakadzikira iri panotarisa kwene netemperature kwayo pavana vanorapwa vari kumba. Vabereki vanobva vadzidziswa kuti vana vanofanira kugezeswa nemvura inodziya. Mumba mavanenge vachigara hamufaniri kunge muchipisa zvikuru. Munofanira kunge muchivhurwa mahwindo, vana vachipuwa kudya kwakanaka kunoita kuti vakurumidze kupora.
Zvinoitwa kuti vana vasabatwe negwirikwiti zvii?
Kazhinji kacho nemazuva ano atiri kurarama vana vakaira vabayiwa pa9 months nepa12 havasi kuzowanikwa vachiita gwirikwiti racho.
Ko vana vanonzi havabayiwi vemamwe machechi-chechi anoramba zvekurapwa kuzvipatara izvi vanoponawo sei pagwirikwiti apa?
Sekuziva kwedu kazhinji kacho vanongoriita gwirikwiti iroro kana variita vane mishonga yavari kuzorana ikoko kumakereke avo. Vamwewo ndo vanozomhanyiswa kuzvipatara kwedu kana vaonekwa kuti vaona kuti havachazvikwanisi. Wotoona kuti mwana anga aita gwirikwiti riya ratoita mapundu akaita makuru achibuda mvura, mwana anoita inonzi dehydration, kurasa mvura kuburikidza nemaronda. Saka ndopo vanozomhanya navo vobva vabatsirwa nekuiswa dhiripi kuitira kuti mafluids kana kuti mvura iri mumiri inofanira kunge ine munhu inenge yadzikira mukuburikidza nekutariswa nana chiremba kuti chii chinenge chashota pamwana.
Ndopedzisirawo nekutsvaga kuti rinotapuriranwa zvakadii zvariri kunzi rinobatwa nevana kudai pavanoenda kuzvikoro nekunotamba apa?
Kazhinji kacho mwana ndopandati paya anonogara kana ari kuchirapirwa ari kumba zvakutoreva kuti izvoni achaende kuchikoro maybe for 10 days 14 days kusvika apedza mushonga wanenge apiwa.
Avanga vari nyanzvi muutano hwevana vari mukoti wevana vadiki vachishanda nesangano reDoctors Without Borders vari kuSouth Africa muzvare Rosemary Maravanyika vachitaura parunhare vari kwakare kuSouth Africa naIvan Zininga weStudio 7. Vamwe varairidzi vanoti vana vavo vave kudzingwa kuzvikoro nekutadza kubhadhara mari vachipomera hurumende mhosva yekutadza kuzadzikisa chivimbo chayo chekuvabatsira kuendesa vamwe vana vavo kuchikoro senzira yekuti vasarambe vachiramwa mabasa kana kuti incentive. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Muna kukadzi gore rino, hurumende yakavimbisa kuti ichange ichibhadhara vana vatatu pamhuri ine varairidzi mari yechikoro. Panguva iyi, hurumende yakavimbisa kubhadhara mari inosvika zviuru makumi maviri zvemadhora emunyika, zvikoro kana kuti 20,000 pamwana. Asi mutungamiriri werimwe sangano revadzidzisi vekumaruwa reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ vaObed Masaraure vati hurumende yakatadza zvachose kuzadzikisa zvayakavimbisa.
Hurumende yedu yatora mukombe wekunyebera vanhu vanoishandira ichiita humbimbi ndoga nekuti yatungamirirwa nevanhu vasingakoshese maworkers. Nyaya yemaschool fees ingadai yakabhadharwa kare, asi tinototarisa tichitiona tichinyora samba kuna vamutori mwuve votipindura vachiti nyaya iyoyo tikugadzirisa matemu mairi mari haisati yabhadharwa. Maticha ari kutambura vana vechikoro varamba vachidrop out. 50% vakatadza kunyora mazamanishoni last year. Over 600,000 vakatadza kunyora mazamanishoni. Vana vazhinji vari kudzingwa muzvikoro. Zvinokufadzai here? Nyika ingavakwe.
Mashoko aya atsinirwawo nemutungamiriri werimwe sangano revadzidzi reProgressive Teacher Union of Zimbabwe, Dr. Takavashira Zhou. Mutungamiriri wesangano reZimta vaRichard Gundani vanga vasati vapindira mubvunzo pavatavatumira. Vakuru vezvikoro vakawanda varamba kutaura nestudio seni machita havatendedzwi nebazi rezvidzidzo yepasi munyika. Asi vamwe vataura vasingadi kutaurwa mazita avo vati vari kudzinga vana ava nekuti havana chivimbo chekuti hurumende ichabhadhara mari idzi sekuvimbisa kwayakaita. Gurukota rinoona nezvemari muzvinafundo Mutuli Nuve vange vasingadairi nhare yavo kana kutinzwe divi ravo. Mutauriri webazi rezvidzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi ndeyebazi rezvevashandi vehurumende. Munyori mubazi iri Ambassador Jonathan Utaunashe vati havakwanisi kutaura sezvo vange vari mumusangano. Vadzidzisi vazhinji kunyanya vane vana vanogara kuzvikoro vanoti vari kurwadziwa kuti vana vavo vakadzoswa kuchikoro vatova nemavhiki maviri vachirasikirwa nenguva yekudzidza hurumende isiri kutaura kuti ichabhadhara mari idzi riini. Hurumende yakamboti vana ava vakawandisa nekudaro ichatora nguva. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mutimba.
Vamwe vagari vekwaMutare vari kunyunyuta nedanho rekanzuru yavo rekuda kupa rimwe basa rekutakurwa kwemarara kumakambani akazvimirira oga sezvo iri kuti yaremerwa nemutoro. Nyanzvi munyaya dzezveutano dzinoti kusatakurwa kwemarara kwave kuisa upenyu hwevanhu vakawanda munjodzi sezvo zvichigona kupa kuti zvirwere zvitange kupararira imo muzvipatara musina mishonga. Loida Mwoyo anotipa nyaya inotevera.
VaDavid Mutambirwa, mukuru anoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano revagari reMutare Residence and Repairs Association Mura, vanoti havazi kufara nekukundikana kuita basa kuri kuitwa nekanzuru.
Zvinhu zvinonyadzisa zvikuru kuti guta ranga richinzi rinoita number 1 pakuchena ende rane new management rosvika pakuita uchapa hwakadai.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mugare wemumusha weZimta vaMoses Semwayo.
Vagari nzvimbo dzekuZimta nedzimwe dzakatenderedza guta reMutare havasiri kufara nokusatakurwa kuri kuitwa marara sezvo zvinozokonzeresa kurwara kwavanhu uyezve kuti nzvimbo dzinenge dzisina kuchena zvakanaka.
Mumwe muzvina bhizinesi wemaMutare vavo Beihove vanoti kanzuru inofanirwa kugadzirisa motokari dzayo dzakafa yotakura marara kwete kuda kubhadhara vamwe vanhu.
Ndaa yekuti kanzuru iri kuti mota hapana, handisi kuziva kuti hakuna here service and maintenance kukanzuru kwacho. Zvaakutoda kuti kana zviri kureva kuti vapinze maprivate players zvitori nani vandonge vachikwanisa kuvabhadhara iwo vachimbotadza kusevhisa mota vanozogona here kubhadhara maprivate players.
Asi vakasanobata chigaro chamabharani weguta reMutare vaBlessing Chafesuka vanoti kanzuru yavo itori neurongwa hwekutsvaga vabatsiri vakazvimirira voga mukutakurwa kwemarara nemotokari dzerudzi dzinotsindira marara acho kana kuti makombakita kwete dzakangoshama sezviripo pari zvino. VaChafesuka vanoti motokari dzavari kuhaya sekanzuru pari zvino dzinotakura marara mashoma.
One open track inenge tira chikepeni chakakura and at the same time The stop could get major, but it's not at it. They were trying to look for companies that have the combat attack, but
vachafesuka vanoti guta rinoda motokari dzemarara dzinosvika 12 kuti mabasa afambe zvakanaka asi vane nhatu chete dziri kushanda dzimwe nhatu dzakafa uye zvinotoda kuti vatenge zvekugadzirisa kuSouth Africa. Ndakamirira Studio 7 Mamutare, ndini Lloyd Damoyo.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vanoti hurumende yavo ichabatsira varimi senzira yekuedza kuderedza dambudziko rakonzerwa nekurwiswa kwenyika yeUkraine Russia, zvavanoti zvave kukanganisa zvakanyanya nyaya dzezvekudya pasi rose. VaBiden vakataura mashoko aya pavakashanyira dunhu reIllinois. Hondo iyi yapa kuti gorosi nechibage zvishayikwe pasi rose sezvo zvizhinji zvichibva kuRussia neUkraine. Russia iri kuenderera mberi ichigwisa Ukraine muhondo yave nemavhiki 11. Kurorwa kwevana vasati vabva zera kunonzi kwawedzerwa zvakapetwa kaviri muEthiopia, zvinonzi zviri kukonzerwa nenzara inotyisa iri munyika iyi. Sangano reUnited Nations rinoona nezvevana reUNICEF rinoti mhuri dzakawanda dzave kurodza vana vasati vabva zera nekushaya zvekudya. Vanhu vakawanda vanonzi vari kutiza kunzvimbo dzine hondo vachinopotera kumwe nenyaya yenzara. Vamwe vanoongorora zvamatongerwo enyika vari kushoropodza danho rakavimbiswa nehurumende rekuda kuwedzera rubatsiro runopiwa kumadzishe, vachiti hazvina kusiyana nekutenga mavhoti pamberi pesarudzo dzegore rinouya. Vanhu ava vanoti pane zvakawanda zvinoda kugadziriswa nekukasika munyika zvinokunda kupa madzishe zvemahara zvose zvavari kunzi vachapiwa. Izvi zvinotevera kuziviswa kwakaitwa svondo rino nemutevedzeri wegurukota rezvekutongwa kwematunhu amai Mariani Chombo kuti hurumende yavo ichapa madzishe mari dzekubatsirikana dziri mumadhora ekuAmerica, mafuta edzimotokari, mari dzekufonesa, kugadziriswa kwedzimotokari dzavo kana dzafa nehurumende, uye kutengerwa dzimwe motokari itsva mushure memakore mashanu oga oga. Pamusoro pezvo, madzishe anengoworapwa pasi pechirongwa chehurumende. Madzishe agara achipiwa dzimotokari nehurumende uye mafuta ekufambisa pamwe nekuisirwa magetsi mudzimba, asi izvi zvinonzi zvinombomira kuitwa zvichizodzorwa zvakare kazhinji nguva iyo nyika inenge yatarisana nesarudzo. Vari kupikisana nedanho iri vanoti madzishe anorarama nevanhu muvanhu, nekudaro hurumende haifanirwe kupindira nekuti mukupedzisira ichada kuti vaite zvido zvavo, ivo votadza kuramba nekuti vanenge vakasungwa maoko nezvinhu zvavari kutambiriswa izvi. Vanotiwo izvi zvinogona kuita kuti madzishe akundikane kugarisana nevamwe vanopikisa hurumende nekutya kutorerwa zvinhu izvi. Asi vamwe vanotsigira urongwa uhu vanoti hapana chakaipa kuti hurumende ichengete madzishe, vachiti hazvina kusiyana nekuti mwana achengete mubereki wake. Muna 2021 Zimbabwe inonzi yaive nemadzishe 256 kana kuti 286. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vauraya izembe vanove zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party, pamwe neimwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Totanga nekunzwa kubva kuna vaNgwenya.
Chiripo ndechekuti madzishe hadzisi nherera ende uye havasi vana vadiki kana kuti masmall house. Madzishe unhu hwavo ndehwekuzvimira vega vachimirira munhu wese. Saka vakatanga kudirirwa zvinhu izvi mutsapi vanozorasa zvandingati muchirwe independence, uye unhu hwacho vanenge vakuita savanhu vanoshanda nehurumende asi iwo vakamirira vanhu. Hapana zvakaipa kuti hurumende itarisire madzishe, asi ndofunga apa vanyanyisa.
Dr. Zembe munoti
nguva yacho yazvara kuvimbiswa ndiyo isiri kwayo, nokuti mukaona zvinovimbiswa zvacho zvangofanana nokuisa mbwire mbwire mukanwa mamadzishe, nokuti vane vachida kuzoti potoenda pasarudzo apa vaite kuti madzishe atine vanhu kuti vandoketa iwo doka juri la anenge achitimbira sarupi saka zvose zvanga mwamanyepa kuti madzisha anofanira kunguva neupenyu hwavanhu zvi madzisha anofanira kupuwa upenyu navanhu kwete kuti unopuwa nehurumende kumusoro.
Vangwenya, chii chakaipa kuti hurumende ichengete madzishe kana imi muchichengeta babo wenyu? Ishe ndibabo wenyika.
Chokwadi ndechokuti hapana chakaipa nokutongoziva kuti kana kuBritain kana kuMalaysia kana kuJapan kune madzishe. Madzishe anenge achishandirana nehurumende asi madzishe anenge akamirira munhu wese. Havaite zvinhu sezvakaitwa navazembe zvinoita kuti vange vakurizembera kusaidi rehurumende. And uyezve kana uchiita chinhu chakanaka ukachiita nenguva yakaipa waita zvakaipa. Takatarisana nesarudzo pagara pane nhaurwa yekuti madzishe ari kushandiswa nehurumende kunge achidzvinyirira vanhu pasarudzo. Saka ndofunga kana vaita chinhu chakanaka vaita nenguva yakaipa zvaakufambirana nokutenga mavhotsi zvichaunza mutauro. Usaita chinhu chakanaka chinounza mutauro.
Dr Zembe, pane nguva here inganzi unofanira kumira kuti unge uchivabatsira nokuti matarisana nesarudzo?
Boda hapana nguva asi tikatarisa zvinhu zvataurwa izvi zvichivimbiswa izvi zvinotarisa makumi mana namaviri amakorose zvinotaura here kuti madzisha anga asingaitirwi zvinhu zvinofanira kuti aitirwe. Kana anga asingaitirwi zvinhu izvozvo hazvigoni kuti vazodziva yeukwa ipo panapa pataurwa kuti amurume wazaro norwizi kose zvazvisingaitiwi kubva patakaona rusununguko. Zvinongotaura kuti ivo madzisha haasi mapenzi vanotozviona kuti haaiwa uku kuda kubatwa kumeso kana kufufurwa kana kupuwa mbwire mbwire.
Vangwenya, tinoziva kuti hurumende yagara yanga ichibatsira madzishe vaipiwa dzimotokari vachipiwa mafuta ekufambisa pano nepapo kana awanikwa. Sei vanhu vanga vasingacheme semachemero aakuitwa izvino izvi?
Ndio chokwadi kuti tatarisana nesarudzo nekuti ndikanzi nejinda mangwana Vangwenya munodiwa kuna ishe kuti pane kamhosva karipo. Manheru acho ndootumidzira ng'ombe neupfu zvinongoratidza kuti ndoda kuti ndinge ndichiinfluenza decision yaizvi. Saka hapana chakaipa zvagara zvichiitwa hazvo asi pagara pane nhaurwa jonga yokuti koi sei hurumende yangu inechijairadzwa chokuti kana tatarisana nesarudzo woita zvinhu zvinenge zvakanaka kumadzishe. Ngatingoitawo uhwohwo hunhu hwokuti madzishe akamira ega akamirira munhu wese haikona kuti kana takutarisana nesarudzo wobatsirwa nehurumende. Ndo zvandiriona kuti zviri kunzi ari kutaura hazvina kunaka.
Dr Zembe, muri kuti zvinoita sekunge pari kutengwa mavhoti. Munoziva sei kuti madzishe ivaya vanenge vachizotinha vanhu vachivhotera bato riri kutonga? Ko, vanotadza nei kukuvhotera iwe imi mapato anopikisa?
Zvagara zvichingoitika kubva kare vachiita zvinhu izvozvo zvokufufura madzishe vozonoti madzishe ndavo seboka rezvematongerwo enyika. Nyamba hazvisizvo, kunotova uori hukuru ihwohwo. Chavanofanira kuziva ndechekuti zvinhu zvose zvanzi zvavanovimbisa kana kuti zvinoitiswa madzishe ndezvibva kuvanhu, ndezvavanhu. Madzishe anenge atora achiona sokuti izvo kuitirwa zvakanaka neboka riri kutonga vane vaita uori. Madzishe avanhu chaivo chaivo anotora mashoko avanhu vakachenjera kudarika ivo vari kuvimbisa ava. Hatingakatya mari nekuti madzishe mazhinji akashandisiwa zvisizvo ipo pasina chouviri chinouya futi kuvanhu nokutaivo madzishe pachavo. Uye pane kunyaya yekupesaniswa futi madzishe achenjere kupesaniswa navanhu.
Ava vanga vari nyanzvi mune zvematongerwo enyika vaurayai Zembe vanove zvakare mutungamiri webato reDemocratic Party. Manzwawo zvakare kubva kune imwe nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya. Vaviri ava vanga vari parunare muHarare neStudio 7. Muchirongwa chemadzimai cheWomen's Round Table nhasi na 8 PM tiri kutarisa zviri kuitwa nemadzimai mukusimudzirana munyaya dzezveupfumi nemagariro. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.